zvikakundikana nepamusaka pekuti mapurisa aita chikumbiro chekuti hanzi muzvuzvuze zvokusati tamboita program kubva pakauya mutungamiri wemapurisa muHarare muNyuwani zvikanzi ngatitange taita meeting mavo chief inroads of the organization tinovimba kuti varijeni pane zvavanga vachitaura saka tochava tofanira kundovaona mangwana tiwirirane kuti zviri kufamba sei.
Asika kuratidzira zvatinonzwa zviri mubumbiro remitemo hamukumbire mvumo kumapurisa kosei mazobvuma kuti mutange magara navo pasi?
Ya, tiri kukumbira zvedu mvumo sezvandatomboreva kuti ivo ndo vatokumbira kuti can we have that meeting tikati ane hatina problem nazvo asi mangwanavo kana vakatiratidza kuti varikuda kupedza nguva yedu shuwati tinongopinda mutown because isusu ikodzero yedu zviri mubumbiro remutemo zvatinoda kuita hapana zvinotitadzisa kuita saka kana tikatadzisana kuti mangwana tinenge takungoenda kuita machi yedu mubumbiro remutemo richitikurudzira kutaizvo.
Zvii zvamuri kuda kuti muratidzire pamusoro?
Mashandiro edu sevanhu vari kurarama nekutengesa mastriti ndokunga munoona nyaya dzecorruption dziri kugara tichemewa nadzo nevanhu vese mamwe matritirwo anoitwa mamembers edu mastriti vachitorewa zvinhu vachimhanyiswa vachidaro toda kuenda takabata pesheni iyo nechitaura matambudziko avatiri kusangana nawo tondomatsveta tondopa vapira vanhu vekutaura navo tivaratidza kuti zveshuwa izvi ndo zviri kuitika background iyo vanogona vasingazvizive vatoda kundovatari kuti vatange kugadzirisa matambudziko iwaya.
Tinozwa kuti svondo rapera makaita musangano nameya hamuna kuwana here mukana wekukurukura nyaya idzodzi zvinyito zvamuri kutaura izvo?
Takaita misangano wanga usiri wekutanga tava nemisangano inotokwana mitatu kana mina yataita so far nameya tiri kuenderera mberi tichiita misangano yeyo navo asi tisu tinovimbawo futi kuti tikatitawo kufora kusati sekwatiri kuda kuita ikoko zvinotibatsira izvezvi patinenge tichitaura nana meya nevamwe vese vemuhurumende